mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chivabvu 15 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Magweta akwira kudare reparamende nechikumbiro chekuti gurukota rinoona nezvokudzivirirwa kwemukati menyika rimanikidzwe kutuma mapurisa kuti atsvage nhengo dzebato rinopikisa reMDC Alliance. Zimbabwe Council of Churches inokurudzira hurumende kuti ikurumidze kubatsira vanhu vave kufa nenzara mumatunhu eMatabeleland. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gweta riri kumirira nhengo dzevechidiki dzebato rinopikisa reMDC Alliance, idzo dzinofungidzirwa kuti dzakapambwa nezuro, rinoti vakwira kudare reparamende nechikumbiro chekuti gurukota rinoona nezvokudzivirirwa kwemukati menyika vakazembe-kazembe vamanikidzwe kutuma mapurisa kuti avatsvage. Mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vange vasiri kudaira nharembozha yavo pamwe naivo vakazembe. Vakapambwa vanoti muzvare Johanna Mamombe, vanova mumiririri weHarare West mudare reparamende. Mutevedzeri wasachigaro weYouth Assembly muzvare Cecilia Chimbiri, uye mutevedzeri wemunyori wezvokufambiswa kwemabasa muzvare Netsai Marova. Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta revatatu ava richishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bamu.
Pari zvino havasati vawanikwa uye hapasati pave neruzivo rwekuti vakachengetedzwa mupolice station ipi chaiyo. Tamboedza kukurukura nemapurisa kuti vatizivise kuti vakachengetera maclients edu papolice station ipi chaiyo, asi mapurisa haasi kuda kubuda pachena kuti vakavachengetera papi chaipo.
Saka matorawo matanho api kuti vari kushaikwa vange vachiwanikwa vachidzoserwa kuhama dzavo?
Danho rokutanga ratatora kunyura tsamba kumukuru wemapurisa tichibvunza mibvunzo iwoyo kuti ko maclients edu amakasunga nezuro mukataura moga kuti mavasunga makavachengetera papi, uye vane kodzero yekuti vasangane nemagweta avo vataure nemagweta avo. Saka tichiri takamirira minduro patsamba iyo yatanyora, asi patazoona kuti minduro iyi haisi kuuya ende hapana tarisiro yekuti mapurisa achapindura, tazotura rimwe danho rekuendesa nyaya iyi kudare guru tichikumbira dare guru reZimbabwe kuti ripe mutongo wekuti vanhu ava vaburitswe kubva pavari nemapurisa, kana kuti patorwe matanho ekuti vanhu havatsvagwe uye vawanikwe.
Asi pamutemo kuri kuti vari maoko emapurisa, vanofanira kuumiswa pamberi pedare kwapera nguva yakareba sei?
Pari zvino hapana mubvunzo wekuti vari mumaoko emapurisa here kana kuti kwete. Chokwadi ndechekuti vari mumaoko emapurisa, kana iwo mapurisa acho akazvibvuma oga nezuro zvikabuda mumapepa ese emuZimbabwe muzuva ranhasi. Saka hausi mubvunzo wekuti vari mumaoko emapurisa here kana kuti kwete. Vari mumaoko emapurisa. Zvavari mumaoko emapurisa, vanofanira kunge vamiswa pamberi pedare maawa 48 asati apera. Tichitarisa nenguva dzavakasungwa, vanofanira kunge vamiswa padare 3 dzemasikati dzisati dzasvika, sevanhu vakasungwa dzave kurerekera kuma3 dzezuva rodoka.
Si izvi zvinorevei chaizvo kwamuri imi semagweta anorwira kodzero dzevanhu kuti nyaya dzekupambwa kwevanhu dziri kuramba dzichienderera mberi munyika umu?
Zvinongoburitsa pachena kuti hurumende yeZimbabwe haisati yave kuda kuzadzisa kodzero dzevanhu, haisati yave nechivimbiso chekuti inogona kuchengetedza kodzero dzevanhu. Zvakare takatarisana nemashoko akataurwa nemapurisa nezuro abuda iwo muHerald muzuva ranhasi. zvinotaridza kuti kana ivo mapurisa pache zvavo havasisirivo vari kuita basa rekuchengetedza mutemo.
Ko sei muchidaro kuti mapurisa haasiriwo anenge ari kuchengetedza mutemo sezvinotarisirwa pasi pebumbiro remutemo wenyika?
Nekuti havangatauri kuti vakasunga vanhu asi havasi kuziva kuti vanhu vavakasunga vakavachengetera pai. Ndo zvinongotaridza kuti mutemo hausi kuchengetedzwa muZimbabwe. Izvi chitangira nemapurisa acho anofanira kunge achichengetedza mutemo, ndo vari kutotanga nekuutyora.
Gweta vaJeremiah Bhamu vanoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Hurumende nezuro yakazivisa nezvemutemo uyo unotsanangura mamiriro achange akaita mari itsva yemapepa yemadhora 10 nemadhora 20 ichatanga kushandiswa munyika munguva pfupi inotevera. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti danho iri harina zvikuru zvarinoita mukugadzirisa kushaya uremu hwemari yemunyika kunze kwekungoderedza huwandu hwemari inenge yotakurwa nemunhu achinotenga zvinhu zvake kuzvitoro.
Sekutaura kwatakamboita muzvirongwa zvapera kuti mari yemuno muZimbabwe iri kudona muuremu, danho rekuunza mari dzakaita sedzine madenomination ari pamusoro $10 and $20 zvinongosimbaradza nyaya iyoyo yataitaura yekuti mari haichina uremu. Saka kuisa madenomination ari pamusoro kungobatsirawo kuti vanhu vafambe nemari shoma kunotenga zvinhu zvinenge zvisingachanyanyi kureva chinhu, nekuti mari yacho yanga yakutakurika yanga yakawanda. Izvo zvinhu zvacho zvaunoda kutenga zvinenge dzimwe nguva zvichikwana muhomwe.
Danho iri rine zvarinorerutsa here tichiona kuti vanhu vanga vachichemawo nekuti vari kushayiwa mari kumabhanga uku?
Danho iri ringangoita serinorerutsa kuwanikwa kwemari mumabhanga kwechinguva tishoma shoma. Takatarisa kuti mumabhanga machona vanhu vanga vachipiwa mari inokwana kuita $300 pazuva, asi mari idzi dzikazowedzera dzinopiwa vanhu pazuva uye nekuderera kuri kuita uremu hwemari iyi, tinoona futi kuti manje manje kunenge akudewa mari dzine madenomination ari pamusoro, nekuti iyoyo inenge isingachanyanyi kutengawo zvinhu zvakawanda. Saka iko zvino pachaitika kuti vanhu vachadawo kuti vawedzerwe mari dzavanotora mumabhanga, uye izvozvo zvichaitika kuburikidza nemari idzi. Asi zvinongotirerutsei hazvo kwechinguva chishoma inyaya dzekutenga nguva dzaiitwa nehurumende idzi.
Iko kuuya kwemari itsva kuva kuchera kune zvakunobatsirawo here panyaya dzeinflation, uyewo nyaya iri kuchemwawo nevamwe kuti nyika yadzokera zvishoma nezvishoma mukushandiswa kweUS dollar kana kwemari yekunze, pane zvinogadziriswa here apo?
Kuuya kwemari tsva uku hakuna chakunogadzirisa pane zvinyunyuto zvakafanana neinflation. Chikuru iri mhaka yekuti kuuya kwemari iyi hakusi kugadzirisa nyaya dzekuti zvinhu zvakawanda tinotenga kunze kwenyika. Hakusi kugadzirisa kuti maindastri edu haasi kushanda. Hakusi kugadzirisa kuti mari yacho yemuno haina zvizhinji zvairi kukwanisa kutenga. Saka kuuya kwemari kuchangorerutsa avo vanotakura mari vachida kunotenga, asi hazvisizvo zvichabva zvaita kuti inflation idzikire. Potse napotse ichatowedzera nekuda kwekuuya kwemari iyoyo, nekuti ichakonzera kuti mutengo ikwire. Zvinyunyuto zvevari kuti ngakushandiswe maUS dollar zvinobva pakuti zvigadzirwa zvedu zvatinotengesa muno muzvizhinji zvacho zvatinoshandisa mukuzvigadzira zvinotengwa kunze kwenyika. Saka dai kuti tanga tagadzirisa ipapo kuti maindastri atange kugadzira zvinhu zvakaita sematishu, zvinhu zvakaita sematoothpick nezvimwewo zvinhu zvisina kana nematureese zvatiri kutenga kunze kwenyika, zvinotichengetedzera mari idzo dzatiri kuendesa. Ndo zvingatoizoita kuti mari yedu ikwanise kutanga kuwana simba, kwete zvekuunza mari dzine madenomination ari pamusoro.
avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano remakereke reZimbabwe Council of Churches rinoti riri kushungurudzika zvikuru nezvarakasangana nazvo pavakaendesa mbatya dzekuzvidzivirira kunana vamukoti vanoshanda muzvipatara zvemakereka mumatunhu eMatabeleland South, Matabeleland North neBulawayo. Munyori weZimbabwe Council of Churches, mufundisi Dr. Kenneth Mutata, vaudza Studio 7 kuti vanhu vari munzara uye vari kunetseka zvange zvisingafungirwi nesangano ravo, vachiti hurumende inofanirwa kukurumidza kupindira munyaya iyi. Dr. Mutata vati sangano ravo richazivisa hurumende zvese zvarakaona kuti ikwanise kubatsira nekukurumidza, sezvo mudzimba zhinji mune nzara nekunetseka kwevanhu vasingakwanisi kuenda kuzvipatara pasina rubatsiro.
Wande musangano wataita nezuro nevatungamiri vemachurches eku Western Region, Matabeleland South, Matabeleland North ne Bulawayo provinces, ari kuratidza situation yenyika yedu yakaipa zvikuru. Nzara iri mudzimba nekushushikana kuri kuitika mudzimba mune nyaya yenhamo yakatarisana nevanhu. Vazhinji vaiita zvemisika havasi kukwanisa, vazhinji vanga vachiita macross border havasi kukwanisa. Mapinda nzara isingaiti mudzimba. Vanhu vari kugwara havakwanisi kuinda kuchipatara because havana mari. Nhamo yatakatarisana nayo inohlisa matauriro ari kuita vatungamiri vemakereke kufamba kwavari kuita vachiona vanhu. Zvinonzwisa tsitsi. Vazhinji havanhu vashayiwa tariro. We will be faced in many mental challenges nenyaya yenhamo yakatarisana nevanhu. We need urgent action yekugadzirisa namo ya tiri kutarisana nayo.
Vanozvinzwisisa here zviri kuitika izvi? Vanofungei pamusoro pehurumende uye vanopfumba here kuti pane njodzi yakatarisana nenyika pari zvino?
Vawande vanhu vakawanda vai vachinzwa zvivimbiso zvehurumende zvekuti pane zvinhu zvichauya kuzobatsira vanhu. Vakanzwa mapledges aitiwa edzimari nemagifts nezvimwe zvakadaro. But vanhu vakawanda vari disappointed nokuti zvinhu izvozvo hasati zvakuonekwa. Chavakatarisana nacho inhamo iri mukati medzimba dzavo. Vari kushaya kuti vangawana rubatsiro kunani. Situation yatakatarisana nayo iri dangerous zvikuru nenyaya yekuti vanhu vakawanda vari kufila kuva desperate.
Chii chamunokurudzira hurumende kuti iite nokukurumidza zvinhu zvisati zvanyanya kuipa?
Chekutanga ndechekuti panofanira kuita full admission yekuti zvinhu zvakaipa, but panoda kuti vanhu vange vane chokwadi chekuti zvakaipa kusvika paextent ipi. Nokuti at the moment zvinhu zviri generalized, kunongonzi vanhu vanoda upfu, vanhu vanoda zvekudya, but kana ukaenda mudzimba mune vanhu families are deeply vulnerable. Nezuro pane nyaya yemuo veteran, a former Zipra o veteran ane chubu ranga richibudisa mvura kubva paside pake, rava nenguva risina kureplacewa nenyaya yekuti haasi kukwanisa kuafforda mari yekuchipatara. Rava nemaburi maburi akaedza kurinama neplastic kuti risaramba richibuda mvura, akapedzisira arisa mubucket kuti afambe akaribata mubucket. These are very sad cases dzinoda kuatendewa urgently. Saka I think panoda a proper honest assessment yes situation. Ndochekutanga, I think we need to be honest about the desperation iri mukati medzimba. Then after that, panoda a broader intervention. I think apachadi nyaya kuti vanhu vatarise zvinhu izvi in a partisan way. We need to look at it as a nation, how we rescue ourselves from the crisis that we are facing. We know kuti hurumende inogona kunge ina limited resources, but it is possible that working together among my institutions, including my churches, my resources could be sought. International intervention could be encouraged. Kuti vanhu vabatsirike. This situation can leave a permanent crisis in my situations atakatarisana now. In a situation like this, people start to recall vanhu vaitaura pamusoro penyaya ye effect ye my past atrocities. Vachiti zvinovarangaridza mapast atrocities akaita segukura hundi kuti nhamo yavari kuona yezvino ndiyo nhamo yavakamboona kudhara. We need to deal with this before it gets out of control.
Avo vange vari munyori weZimbabwe Council of Churches, mufundisi Dr. Kenneth Mutata, vari parunare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nau anasi. Kuroneko rinoti vagari veBulawayo vachawana mvura kubva mupombi dzemvura kamwe chete pasvondo mushure mekunge kanzuru yeguta iri yazivisa kuti kutangidza nhasi kanzuru ichambomisa kushandisa dhamu remvura reNtema. NewZimbabwe.com inoti mubatanidzwa wenyika dzeEurope kana kuti European Union yaudza hurumende yeZimbabwe kuti itsvage nhengo nhatu dzeMDC Alliance dzinonzi dzakatisakatika nemusi wechitatu. MuHerald dare repamusoro redzimhosva reHigh Court ratonga kuti zvakatarwa neReserve Bank of Zimbabwe mugwaro raro reReserve Bank of Zimbabwe Exchange Control Directive number R120/2018 hazvisi pamutemo. Reserve Bank of Zimbabwe rakange richiti mari dzevanhu dzekunze kwenyika dzakange dziri mumaaccounts avo dzichachinjwa nehurumende kuti dzive maRTGS, izvo zvarambidzwa neHigh Court. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Tinokwasa paStudio 7. Ndinoitwa Maki Dhuayo ndiri kuEastern Cape, South Africa. South Africa kwatiri kunoku Eastern Cape hazvina hazvina kumira zvakanaka. Tanga tichipona nokutengesa mabhavhu nekutengesa zvimwe zvakangosiyana siyana. Manji pari zvino nomuriro wakaite lockdown yakaitika iyi hapana zvinhu zvichafamba kanhu. Nguva yakanzi mabhazi ako kuJoburg kuPretoria kune kwatiri Eastern Cape hapana chance yekuti ungabva Eastern Cape kuti uende Joburg. Saka tanga kutomirira zvese zvatoitika, takupona nekuda kwaMwari. Dai vemapati vanga vaitibatsirawo somubatsiro vaanotiita nemat-shirt panguva yemaelection. Tinoona mapati akawanda chifamba achipa anhu mat-shirt. Kudai anga achiita nazvinezvo kuti vanga achibatsirao somubatsiro akadaro. Yese nokwasa weStudio 7 zvarwa zvese zviri muSouth Africa zveZimbabwe. Tozokwasisa musi.
Imi ndimurevere kandiriyo kuno kuwange. Sasuru bhanchu rimubhudha kugovernment hapana zvatinovona kane mari kane mukani vhere hapana zvatinovona tivanhu just ishuga inota $85 isefu iko kuma 200 and something pakarepo unoveshinga kuma China kunohorwa 800 bond makamu amunangagwa government mumavoko ama China hapana unomiririra ivhini.
Makadii vana mukoma wande, ndedward life shoko ndiri munomupolo kwane. Dai vakuru vedu vatinzwiravo vaEmerson Munangagwa navachamisa vagona kuti vagare pasi vavone kuti shuwa tingaita sei. Politics dzavo idzi dzokandirana hadzina zvadzinoshanda. Dai vaititiravo nyasha vabatana, then iko zvino mavhoti achiri kure. Vambosiyana nezvokukambeni, hatimboisa musoro pamwe chete tigwisane nenhau yekorona ine ikonomi yedu kuti tozviita sei. nenitozogwa edumberi kana zvino zvanaka.
Magadi, magadi Studio 7, magadi. Ini dambudziko rangu ndinobva kwaMaranda Mwenezi. Dambudziko ririko vanhu vamwari vemvura, dei matowedzerawo magona kuti vanokwanisa vane mukana wekuti vakutigone kutipawo mvura, nekuti izvo panguva inoti panguva yekorona tinodawo mvura, apa mvura hatina. Saka ndo zvandaichingokumbirawo chete kuti dai magona kutibatsirawo nekutitiwedzera zvibhorani kunzvimbo kwedu. Ndo chete zvandiri kukumbira. Plasi chikafu chingaiwo vanhu vamwari kutiwedzere kutipawo chikafu, nokuti hatina kurima, hatina kuibvisa. Saka tine dambudziko guru remvura zvese nechikafu.
Gadiniko vachamarare vestudio 7, ndafara nhaso kutaura nemi vatunga vachamarare vestudio 7. Inini ndine nyaya iri kundirwadza pamwoyo, nyaya yachamisa iyi. Vari kumutaita seko mukomana? Mukomana ari kudiwa navanhu vezimbabwe. Havana kupe naDouglas Monzora naKomichi, vari kuhwetsa zvavo nguva yavo. Ike zvino varegei vachivhaira kudaro. Patiri kuenda pamaelections 2023 ndobva vachatsozviona kuti havadiwe navanhu. Nokusenzeswa kwavo kwavari kuitwa nezanupf ikokoko vachanzokuona kuti hazvisi kusenza, nokuti isu tinongoti chamisa ndepurezidendi wedu, ndepurezidendi wenyika. Muri kutaura naSaidi Mwanza ari kuSouth Africa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Dunhu reNew York ndiro rakaona hutamu hwechirwere checoronavirus kupfuura mamwe maguta nematunhu ose muAmerica. Kusvika pari zvino, New York ichiri kurasikirwa nevanhu kupfuura dzimwe nzvimbo munyika. Gavhuna wedunhu reNew York vaAndrew Cuomo vakakumbira vanamukoti nevanachiremba nevamwe vari mubasa rezveutano kusanganisira vari pamudlandigere kuti vaende kuNew York kunobatsira dunhu iri mukurapa nokuchengeta varwere vane coronavirus. Umwe webakanzwa chikumbiro chavaKuomo chizvarwa cheZimbabwe Muzvare Chioneso Mpofu akange achishanda kudunhu reOhio. Muzvare Mpofu akabva asiya basa raakange achiita achiti ruzivo rwake rwuri kudikanwa zvakanyanya kuNew York. Muzvare Mpofu anoti kuve mukoti haisi nyaya yekutsvaka mari, asi kuti chinhu chinenge chagara chiri muhana yemunhu. Vanoti kune varwere ndiko kune mwoyo wavo. Tabata Muzvare Chioneso Mpofu kuti vatitsanangurire kuti sei vakafunga zvekupinda munzvimbo mune chirwere chichiri kuuraya vanhu vakawanda kudare.
Ndakauya this message yakabva kuNew York yaitiyo nurses muri kudiwa kuNew York. New York kuri kufiwa, but manesis mazhinji hakuna. Mamanesis vazhinji anga decided kuenda paleave vachitya nechine COVID, but manesis kuri kufiwa, we need your help. So ine zenesi ndayangozvifunga kuti okay, kuriska upenyu, but at the same time kana uri nesa unogona kuwana munhu wecovid anywhere pauri koko, whether uri kuOhio, uri kuGeorgia, uri kuFlorida, iriko kwese. Saka bvirandine kukunzwa kuti kunoti ne dire needs apa vaitisa manesis about 210 a day where we are from. So if you see a place for manesis 210 people a day, it means there's a crisis. Saka ndakauya. Because when you look at it, vanhu vazhinji vaiti munopenga here kwenyu kuda mari uda kuenda kuNew York kunofiwako. But Mr. Wande, if you look at it, kuti kana ari masoja ukati ndapinda kuita musoja, ukaita mavows avo kuita musoja, kana ukanzi kwaane hondo, haungatikanda kuenda paleave because kwaane hondo, unogara kumba. You have to go. Nondizva wakapindira basa iroro kuita musoja. You knew one day it would come.
Saka vanenge vachida kubvudzawo kuti kana kuti vanzwisise kuti kuti munhu aite zvinhu zvakadaro saizvozvo akatenderedzwa nezvinhu zvinotyisa zvinogona kuitika chirunguva unenge achivimba nei unenge achitemba nei chii chinoita kuti munhu adaro
chiita kuti munhu adaro ka tochingoti kuti uite nesi it's a calling ukaenda munesi uchindoda mari dzekuva when you come kune zvinhu zvakasiyana zvika unotiza kuti uite nesi unenge wakatoshinga kuti zvinenge patoita manesi unotora nhekere yayo toti Othea Florence Nightingale yekuti zvichauya zvisini sange ndakazvitarisa saka tagara tiri parisi yekubata zvirwere zvakawanda asi inini hangu personali ndokungovimba namwari kuti mweya mutsvene ndiwonotichengetedza so mumwe munamato wangu wanga uri wekuti everyday even izvozvi ndinoenda kubasa ndinamata kuti mambo Jesu ka pakasvipa pano panika maipamuchira pavanhu havano mubata zvirwere sachindichengetedzaiwo pandofamba muchipatara musabatawo chirwere icho chichi
saka iko zvinezvi muri kushanda sei chii chamuri kuona
manumbers adzika sitereko vaimbofa kuma700 nhasa ndauya hangu ini ipapo a day in New York ezvi manumbers adzika kuma200 asi vanhu vachiri kungofa for example nezuro ndakaenda kubasa ndane mapatients matatu nezuro 2 vakafa vese nezuro 1 akafa 8 o'clock kumakuseni mumwe akafa kuma4 o'clock ndazopedza basa ndane patient 1 vamwe varwere 2 vatofa saka vanhu vachiri kufa asi zvavanamba adzikira zvavo
ko zvekuzvidzivirira munopiwawo zvakakwana here
aiwa izvi totopiwa zvakakwana unotopiwa uchingosvika basa wopiwa zvimabhutsu zvaya zvokupfeka wopiwa regauni rako wopiwa chekuisa musoro wopiwa maski yako mamaski unopiwa maviri yanoti N95 iya nesejika yekuisa pamusoro pacho saka mapppe ya iriko zvokupfeka zvese zviko zvakakwana vanhu tichafunga kuti tinekuti manumbers adzika saka zvapera inini hangu pesa ndinototya kuti pamwe second wave ka ingatoita worse than the first wave nekuti tokonti makambani akuvhura vanhu vatanga kufamba-famba muno munyu yekuchema ndiko vanhu vafamba vasina mamaski vakazorora zvavo kurelaxa vachita zvino zvazvokuti aiwa zvakatoya zvikatopfuura hasati zvapfuura togona kuibata futi tikadzokera futi pakati pekuti vanhu vatanga kufa saka ngatirambe tichigeza maoko teka maski yako gara usaenda padzudhuze nemwe munhu sebera kure nemunhu usashekana nemwe ruoko ngatirambe tichiita zvimwe chizvo tachimuita zvokudzidzira pabva chirwere icho chichi nokuti chichiriko hasati chapera
izvo ndokuona sekuti izvo mashoko anofanira kunzwikwa nevanhu vese vari kushanda muzvipatara panguva inoyi pasi penyika pano pese saka tinotenda chaizvo namashoko enyu iwayo tichataura nemi zvekare svondo rinouya kuti mugotitaurirawo zvamuri kuona
aiwa mastein
avo vange vari chizvaro vachezimbabwe mukoti Chioneso Mupofu vari parunare kunew york muno muamerica nestudio 7
Brothers Mbereko Yakaramba sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi magweta akwira kudare reparamende nechikumbiro chekuti gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwemukati menyika rimanikidzwe kutuma mapurisa kuti atsvage nhengo dzebato rinopikisa reMDC Alliance hurumende nezuro yakazivisa nezvemutemo mutsva unotsanangura mamiriro achange akaita mari itsva yemapepa yemadhora 10 nemadhora 20 ichatanga kushandiswa munyika munguva pfupi inotevera Zimbabwe Council of Churches inokurudzira hurumende kuti ikurumidze kubatsira vanhu vave kufane nzara mumatunhu eMatabeleland. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare Maneru, anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.
So who is it called?